izvi zvamurikutaura izvi tinozvinzwa hongu zvinenge zvichitaurwa nevatsigiri vebato rinopikisa kunyanya vealliance ava vanozviti MDC alliance ivava ndo vanonyanya kutaura zvinhu zvekuti anzi president vezanup f nepurezidendi wenyika vamunangagwa havana kuita sezvavaifanira kunge vakaita. Chekutanga chatofanira kunyatsotarisisa, tinotarisa atinoti maprojects anovandudza upfumi hwenyika. Tikatarisa ari madhamu enyika, kune Tokwe Mukosi, koita Maruva Nyati dam, koita Causeway dam, kune madhamu anosvika iwo almost 20, Gwai Shangani dam, Zambezi water project. Zvinhu zvaitwa over the last 3 years nemutungamiriri wenyika nehurumende yezanup f, zvinhu zvinogadzira upfumi hwenyika. Takatarisa kumasvingo uku, kune maprojects akawanda anofanira kunge achiitwa neirrigation inobva mumvura yemutokwe Mukosi. Tikatarisa gore rino kwaitika inonzi bumper harvest pachirungu, chibage chakohwewa nechikafu chakohwewa gore rino chinge chakawanda kudarika for the last 40 years. Even varungu vachiri kuti vakabata minda vachizviti havaitiki, asi gore rino Zimbabwe ichakohwa kudarika makore ese wayo zvichibva muutungamiri hwavapurezidendi Mnangagwa nezanup f. Tenda pakugadzira kweinfrastructure atingati mapower projects, kukariba uko nekuhange mapower projects ari kuitwa. And muchaziva pakapinda vamunangagwa magetsi aishota every day, vanhu vaiwana maybe magetsi ze6 hours, asi izvozvi magetsi ari normal. Toenda paroad network, mukaona road network yezimbabwe yanga yangova mapotho ega, but izvozvi kubva kubed bridge kusvika muharare, kubva muharare kuenda kuchirundu marodziwo ari kugadzirwa, and ari kugadzirwa nemakambani emuzimbabwe. Totarisa pabudget yatinoti fiscal consolidation, yekuti nyika izvozvi haisi kukwerisa mari dzekunze, tiri kushandisa our own resources, weare eating what weare killing. Zvatinenge tabata zvatingavhima tawana ndozviri kushanda. Izvozvi budget iri kuita masurpluses, uyezve totarisa maprograms akaita sevaccination programs dzecorona covid idzi. Izvozvi zimbabwe ine chirongwa chiri kuyemurwa nedzimwe nyika dzakawanda dzepasi rose kuti chirwere chiri kumanejeka, vanhu vari kunge vachipiwa vaccine yavo pachena. Chero chingoida chete unoiwana. Zviri kuratidza kuti hurumende yakarongeka uyezve ine chido nerudo nevanhu. Ndo zvinoratidza kuti matarget anenge akaiswa ari kubatwa, ari kutodarikwa. Tichitaura nemere of last week chaiyo, IMF yakabuda ichitaura iyo kuti economy yezimbabwe is growing around 4-5% pagore negore rino, against dzimwe nyika dzese dzinenge dzine economy dzichiri kukura at that rate. Dzimwe dziri around 2%, dzimwe ma1%, asi zimbabwe iri kuma 4-5%. Zviri kutaurwa neIMF neworld bank kuratidza kuti utungamiriri hwutonga nyika hune direction, huri kuziva zvairi kuita.
Kanda renyu vashatwai
kuzikona tinaro idambudziko rekuti hatina vatungamiriri vanenge vanenge vachinzwa riri legitimate, vakabvumirwana nevanhu vese kuti ava vanhu vanga vatitungamiriri. Kana tine vanhu vakadaro hapana zvizhinji zvatinotarisira, nekuti zvavanokwanisa kuita zvinofadza vanhu vakaita kuti vapinde vasiri ruzhinji rwezimbabwe. Totarisa zvenyaya yezveupfumi, munoona nyaya yekubuwa kwemari yenyika, upfumi hwenyika, goridhe, madiamonds, nyika haisi kuwana benefit paminerals ayo. Munozototarisa nyaya yeagriculture, command agriculture, over 3 billion mari yakashandiswa ipapo zvisina tsarukano, yakatorwa nevakomana inonzi cartel vachiita zvavanoita. Totarisa nyaya yezvemaproducts acho eagriculture, tanzwa vamwe vachitaura zvemabamba harvest. Hakuna chinonzi bamba harvest, vanhu vakazvirimira kuminda dzavo. Ini nditori murimiwo, nditori ne 5 hectares dzandinorima kumba kwangu, handina kumbopuwa mbeu nemunhu. Ndakangozviendera mushopu ndikatenga mbeu, mwari akanaisa mvura yake tikakohwa. Zvatakakohwa zvacho izvozvo kutora mari. Totarisa nyaya yezvekutongwa kwenyika kana kutungamirwa kwenyika, tinoona nyika ichitungamirwa nehutsinye, ichitungamirwa nekuvengana, makaona vebachechi vachitupa vemachechi vachityisidzirwa, vadzidzi vachipondwa, vachivharirwa, makaona vana vechidiki vanajoana mamombe nevamwe vake, vana takudzwa ngadzore, vana haruzivishe, vakawanda vachisungwa vachiswa majere, vachinzi havafani kunge vachiita zvavanonga vachiita, vana fadza mahere, vana hupo chingono, vana mukoma jobhuiwa askala, nevamwe vakawanda vakatambudzwa, vari kutotambudzwa nekahurumende kakangopinda zvemukoto. Tingataure zvevanhu vataura kuti hanzi taakugadzira masvingo Harare road zvazodi. Ungatora 10 years uchigadzira road 1, tinopedza rini? Makaona zvakaitika pa inclusive government, paya vatsvangirai varipo vari prime minister, Bulawayo, Plumtree Harare, Plumtree Forbes border road rakagadzirwa chimbi chimbi pa 12 months gore road ranga rapera rese. Saka tirikuona takaenda ku reverse, kufamba ne reverse gear.
Tinoneta opposition yedu vanopiwa mari nevanhu vekunze, atinoti ma NGO
vamponda kandaire kupedzisira.
Ma NGO anovapa mari kuti vasvoropodze hurumende kuti vangotaure zvekutuka nekuzvitarisira pasi senyika ende nezvaitwa nehurumende. Izvozvi ndo zvinodzora nyika kumashure, nekuti unoona munhu achiita nharo kuti hakuna kuita bumper harvest. Asi even World Bank IMF iri kutaura kuti no, Zimbabwe's economy is going to grow by 6%, 5-6%. Iye munhu anotaura kuti nyika yadzoka kumashure ne 30%.
Peta ichirongwa chedu vahlachovayo, tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Tazozviona kuti nemhaka yevanhu vezano vazere neuhori unotyisa, vanongofunga kuti chese chinhu chinoti unofanira kuita nenyaya yemari. Haudi mari kuti uti ndine nzara, haudi mari kuti unzi hausi pabasa, kuti ndoda basa woti ndoda mari, ndipei mari ndange ndataura kuti handisi pabasa.